This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu chivabvu 13, 2016.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni Jonga Kandemiri ndichiti einoi musoro yenhau dzanhasi.
Gavhuna webhanga guru renyika, Dr. John Mbangudya, vanoti vave kudaidza vose vakaburitsa mari kunze kwenyika kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei.
Vamwe vagari vekuchitungwiza vanosungwa nemapurisa pamwe nekukuvara pamusangano wavanga vachida kuita navakasukuwere nhasi.
Mamwe madzimai makumi maviri nemumwe votarisirwa kusvika munyika vachibva kuKuwait, uko vaioneswa chitsvuku vachibatwa senhapwa.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Governor we Reserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ Dr. John Mbangudya vanoti mazuva mashoma anotevera vari kuzodaidza vana muzvina bhizimisi vose vane mazita akabuda mapepa ave kuzikanwa nekuti Panama Papers avanonzi vaendesa mari kunze kwenyika. Parikuda kuitwa ongororo yekuti zvaiitwa izvi zviri pamutemo here kana kuti kwete. Mapepa aya akonzera zinyekenyeke munyika dzakawanda, uye vamangudya vanoti kuendesa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo zvavakonzerawo kuti munyika mushayikwe mari yekuAmerica. Panofungidzirwa kuti pane vana muzvina bhizimisi vanodarika mazana maviri nemakumi masere vemuZimbabwe vakabatwa mumambure emaPanama Papers aya. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mbangudya.
Ndikuongorora vese kuti zvakafamba 1-1. Nekuti unzwa kuti zvakamboita senyi kuti zvakanga zviri illegal here kana zviri legal here, taona izvozvo then we take actions going forward. We are still investigating those ones.
Saka vachatanga kudaidzwa rini vanha?
It's a process ka taongora mapazi nhasi, saka tichatanga changotangawo izvozvi kuti zvomu zvakanaka tatotangawo pana mapazi nhasi.
Vamwe vari kuti vanenge vareurura havo vachida kudzora mari munyika madi kuvaregerera, rimwe danho here ramuri kutarisawo imimi?
Ichokwadi ndo imwe danho chiroro. That's one of the ways of managing the issues. Yes, so it's true. No, it's one of the options that are available to us.
Governor of Reserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mbangudya vari parunare muHarare. Zvakadaro, ongororo yakaitwa neBusiness Membership Organizations mubatanidzwa unounza pamwe chete Confederation of Zimbabwe Industries, Zimbabwe National Chamber of Commerce ne Small and Medium Enterprises Association of Zimbabwe inoratidza kuti huori munyika hwadzikamidzi. Ongororo iyi inonzi Zimbabwe Business Corruption Survey 2016. Vemabhizimisi vanoti kuita basa ravo kuri kukanganiswa zvakanyanya nenyaya dzehuori idzi. Vanhu vakabvunzwa vakati vari kunyanya kuita huori mapurisa, State Procurement Board, ZIMRA, NASA, Registrar of Companies, vepamabhodha nevamwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weZNCC vaChris Mugaga.
Takatora makambani anokwana kuita iyo mazana mana nevatatu muchingezi zvoti 403. Tikaita ongororo yekuda kuona kuti pamakambani kana kuti maorganization atatarisa aya ari muguta reHarare neBuruwayo, chii chaizvo chiri kugoitika? Corruption zhinji iri kuitikira papi chaipo chaipo? Ndipo mutanati ongororo yedu yakanga yakatarisana nemakambani iwayo anokwana mazana mana nematatu, ende makambani iwayo akamatarisa makambani akawanda zvikuru munyika yeZimbabwe. Tichitarisa kuti makambani mazhinji akanyangarika nekuda kwekunyangarika kana kuti kudonha kwehupfumi hwenyika yenyika yeZimbabwe.
Saka idzo nyaya dzeori dzipaongoro renyu dziri kunyanyo wanikwa papi chaizvo kana tichitarisa vari kuita mabhizimisi.
Dzeori dzinowanikwa kunzvimbo dzakawanda but uchaona kuti vanonyanya kushanda nemari neruzhinji rwenyika ndokune corruption yakati wandei. Chikonzero chiri chokuti ruzhinji rwenyika parunongoungana kana rukaita queue uchaona kuti corruption haimiri ipapo. Uchaona kuti pakatarisa nyaya dzakaita semapurisa inonzi Zimbabwe Republic Police uchatarisa kuti pane nyaya yevehicle inspection department kutora chaipo raitenze kudhiraivha motikari kuchaira motikari muzimbabwe kuno mari yavanotoendesa chaiko chaiko kunogadhara mhuri nyaya yechokumhoo yakawandisa kudarika mari yavanotogadhara zviri pamutemo kuti uwane chitambi chaizvo. So mukatarisa zvinhu zvakadaro munova kuti nyika ino irinda kutogadzirwa mhuri dzakadaro nokuti zvechokwadi kana mapurisa aya akaramba achitora mari dzevanhu munzira achitiwa hauna chitambi chekutsvaira atiwa mukutorera mari murodhi muchiti haana chitambi uchaona kuti hakwanisi kutora chitambi nemhaka yekuti kune mumwezve ari kuvip ari kudawo yake mari kuti chitambi ichocho chibude. Asi handiri kuramba ndichiti inini nyaya dzeori dzinongori chete mumapurisa nevevip vandataura dzirimuwo mumaprivate sector mune mabhizinesi asinei nezvehurumende aya kune vakawanda vari kutobudisa mari kubve kwenyika mazana ezviuru chaiwo chaiwo. Ndikatarisa vamangudzi vamukuru webhanga hombe rezimbabwe vakataura pamusangano wezvemabhizinesi wezimbabwe national chamber of commerce vachitiwo tiri kuona vanhu vazhinji vari kubudisa mari inosvika iyo kana zviuru mazana inokwana makumi mashanu ma50 miriyoni achibuda munyika inoyo vanhu vachiendesa kubve kwenyika vachitotenda zvozvisina kana basi.
Mukuru wezNCC vaChristopher Mugaga vari parunare muHarare.
Zvinonzi paita hwakitsi nagonzo pakati pemapurisa anodzivirira mhirizhonga vagari pamwe nevamwe vaive vashandi vekanzuro yechitungwiza mushure mekunge mapurisa aedza kuparadza vanhu vanga vaungana pamahofisi ekanzuro vachida kuona gurukota rezvokutongwa kwematunhu vasevhi akasukuwere. Vakasukuwere vanonzi vanga vachitarisirwa kushanyira musha uyu nhasi. Vanhu makumi maviri vanonzi vazosungwa uye vamwe vane chitsama vakakuvara muchiitiko ichi. Mukuru wesangano revagari vechitungwiza vamavhilas Kumalo vanoti vagari vatanga kuungana pamahofisi ekanzuro aya mangwanani mushure mekunge vanzwa kuti vakasukuvere vaizopinda muchitungwiza kuti vazeye nezvegwaro reongororo yakaitwa mumusha uyu iro rinonzi rakafumura nyaya dzeuori unonzi waiitwa pakutengeswa kwenzvimbo dzekuvakira dzimba. Asi vakasukuvere vanonzi vazokundikana kuenda kumusangano uyu izvo zvinonzi zvazoita kuti vagari pamwe nevaive vashandi ava avo vakakaka matende pamahofisi ekanzuru vabviswe zvine chisimba nemapurisa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uyewo panguva yataenda pamhepo tanga tisati tanzwa kuti vasungwa ava vachiri mumaoko emapurisa here. Ngatinzwei hurukuru yataita navakumaro pamusoro penyaya iyi.
Vagari vatanga kuungana vachibata navo pamwe chete nevashandi vekanzuro avo vakadzingwa mabasa vasina kupiwa mari dzavo yenguva ine kunyinyikawo vachida kutiwo vasanganewo negurukota rehurumende kuti vapewo zvinyinyito zvavo. Asi izvi tazoona mapurisa azobvisa vanhu nechisimba izvo zvazosvika pakukonzera kusungwa kwevanhu vanokwana kuita 20 pari zvino vatori paSt Mary's Police Station. Zvakarewo pane vamwewo vazokuvara mumhirizhonga yazenge ichiitika iyoyo vachiedza kutiza kuti vasasungwe nemapurisa.
Ndiani angazivisa kuti vakasukuvere vachakushanyirai nhasi?
Shoko iri rakatanga kungotenderera mumusha nezuro zvakarewo nhasi rabudawo riri mumapepanhau kuti vange vachifanirwa kunge vachishanya nhasi asi havana kuzokwanisa kunge vachishanya havo uye tazonzwawo panhau kuti vaperekedzawo mutungamiri wenyika kumasvingo.
Zvaitika izvi sevagari mazvitambira sei nokuti kana maa mangoziviswa imi kuti vakasukuvera havachauya hapana dambudziko raifanira kuzomuka maifanira kungoparara?
Ya, munoona mukoma panosangana vanhu vanenge vaine kunyunyuta vanenge kazhinji vachizomirirawo kuti vaziviswewo kuburikidza neutungamiri hwavo zviri official. Saka mapurisa tingati asvika vanhu vasati vanyatsori neinformation yakakwana vasati vaziviswa neutungamiri.
Avanga vari mukuru wesangano rechitungwiza Residence Trust vamavhilas Kumalo vari parunare muchitungwiza nestudio 7.
Madzimai nevasikana makumi maviri nemumwe vange vachibatwa senhapwa kuKuwait vasvika munyika nhasi zvichitevera kutengerwa matikiti nesangano reWorld Young Women's Christian Association. Amai Nyaraidzai Gumbonzvanda ndiwo munyori mukuru wesangano iri. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekunze kwenyika vakaindinesi Paradza vanoti pachange paine makurukota navana chiremba vachange vakamirira madzimai aya pavanosvika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ataura navaparadza kuti tinzwe zvizere.
Tinotenda zvikuru kuti ava matickets avo vapiwa neinonzi Young Women Christian Association, iyo inotungamirirwa naamai Nyaradzai Gumbonzvanda, muzvari womuno muZimbabwe. Saka tinotenda zvikuru ndovakakwanisa kutenga matickets anoita iwo 25. Saka matickets 25 ipapo 21 vakwanisa kuti vauye nhasi vasikana, mamwe 3 asaraya kune vamwe vasikana vachiriko. Saka tati embassy itsvage kuti vachiriko vamwe ndevapi, nekuti tiri kunzwa kuti kune vamwe vakapfuurira kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Qatar nekuSaudi Arabia. Inini mangwana ndinechikwata chandichikutungamirira cheparamendi chiri kuenda kuPalestine chichapfuura nekuJordan. Saka tichanofereseka futi ikoko kuti tinzwe kuti kune vamwe maZimbabwe here ariko ikoko. Tinotendawo zvikurusisa imi vatapi venhau makamhanyamhanya kuti mubatirewo kuti nyaya iyi yevana vedu vari kubatwa nhapwa kuKuwait inzwike, ende mukabatsirawo kuti mutsvagewo matiketi azoita kuti ava vauyewo nhasi ava.
Pane zvimwe zviri kuitwa nehurumende here kuedza kuti dambudziko iro ripere?
Spika muparlamendi vaJacob Zuma vakanoona president vachivataurira nenyaya iyoyo. Saka president vaakunyatsoziva nezvenyaya iyi, ende vakabva vagadzira inonzi yemuchirembo ministry of committee inotungamirirwa naminista vehome affairs vachombo, ichisanganisira minista amai Mupfumira nesocial warfare, naminista vezvevadzimai mai Chikunya, naminista vezveutano vadr Parenyatwa.
Vakaindinesi Paradza ndivo sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tichiri panyaya iyi, amai Gumbonzvanda vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira kuti madzimai aya nevanasikana ava vadzoke kumusha. Amai Gumbonzvanda vanoti vakanzwa nezvenyaya iyi pano paStudio 7 zvikavabata mwoyo zvokuti vakabva vafunga kuti vabatsirane nemuzinda weZimbabwe kuKuwait mukudzosera madzimai aya kumusha. Madzimai mazana maviri vanofungidzirwa kunzi vakaenda kuKuwait kunoshava, uko vakazosvika vachibatwa senhapwa. Vamwe vavo vari kukwanisa kutiza vachizowana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri munyika iyi. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 aita zvakare hurukuro naamai Gumbonzvanda kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isise sangano YWCA, Young Women's Christian Association, tirimo muZimbabwe. Vana vakabatwa unapwa, vana vedu. Isisa madzimai eZimbabwe takaona kuti zvinokosha kuti tichage kuti tingabatsira sei matano ari kutorwa nehurumende, tingabatsira sei matano ari kutorwa nevamwe vese vangade kubatsira nyika yedu yeZimbabwe nekubatsira pavana vari kudai kupinda muunapwa. Saka takaona zvakatikoshera kuti tibatsire nenzira inoratidza kuti hatisi kungopopota kana kungoshushikana tigere, asi tiri kuda kuti vana vedu vadzoke kumusha. Saka takabatanidza, patakabatanidza tikakwanisa pashoma ipapo pekuti vauye. Saka ndiri kufarawo nhasi kuti takwanisa kuti vana 21 madzimai nevechidiki vakwanise kunge vachidzoka kumusha.
Chii chakazoita kuti imi munyatsonzwa kufunga kuti aiwa rega ndibatsire? Mama zvinzwa kupi izvi?
Chekutanga ndakanzwa kukurudzirwawo nemamwe madzimai emuZimbabwe vaitorawo matano, ndikati ko ini nebasa randinoita ndichishanda nevechidiki ndinofanira kunge ndichitsigiranawo nevamwe vanhukadzi vari kuita izvi. Ndakanzwawo zvikuru kusumudzirwa nemashandiro andaiona aiitwa neembassy yedu yekuKuwait. Tichikurudzirawo imi veVoice of America pabasa irori ramuri kuita muri kuStudio 7, because zvakaramba zvichiita kuti nyaya iyi itipo simba rekuti titsvage kuti tingawanawo kubatsira sei.
Munyori mukuru weWorld Young Women's Christian Association, amai Nyaradzai Gumbonzvanda, vachitaura vari kuSwitzerland naMarvelous Muhlanganya weStudio 7.
Kuondomboka kweupfumi wenyika kunonzi kuri kukanganisawo zvikuru hondo yekurwisana nenyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi. Mashoko aya akabuda pamusangano wakaitirwa muWashington DC nezuro. Mutungamiri Ngomo anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wakaitwa nezuro muno muWashington DC, mumwe wevanorwira kodzero dzevanhukadzi muZimbabwe, Muzvari Nyari Mashamombe, vakaratidza kushushikana vachiti dambudziko iri richapera chete kana kukagadziriswa upfumi hwenyika.
Varume vedu muZimbabwe vajaira ivo kunge varivo vanopa mari zvichivapo simba. Saka kana iyoyo mari isisipo, zvinovapa kushungurudzika. Kushungurudzika kwacho vokupedzera kumadzimai avo nekurovana nekurwisana nemadzimai nevana. Zvakadaro tichiona futi kuti madzimaiwo zvinenge vachitarisira kuti varume vavo vange vachiundawo che uviri pamusha. Saka kana izvozvo zvisaitike, madzimai navo vanokwanisa kushungurudzikawo zvekuti vanozokwanisa kutanga musindo.
Muzvare Mashamombe vakashora kubhinywa kwevanasikana uko kuri kuenderera mberi munyika, vachiti hurumende inofanirwa kutora matano akasimba mukupedza dambudziko iri. Vakatiwo hurumende inofanirwa kubvuma kukurukura neruzhinji rweZimbabwe pakutsvaga mazano ekugadzirisa upfumi hwenyika kuitira kuti nyaya yekushungurudzwa kwevanhukadzi mudzimba ipere.
Nayo hurumende ngaitaure nevanhu vayo tikwanise kugadzirisa, tichiona kuti zvese zviri kuitika izvi zvinobatsa kurarama kwevanhu.
Vamwe vakataurawo pamusangano uyu ndiamai Susan May, avo vanoshandira bazi rezvekutyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Amai May vakaudza musangano uyu nezvekushanda kwavo nemadzimai ekupapa New Guinea makore apfuura, vachivadzidzisa kodzero dzavo pamwe chete nekuvabatsira kutanga mabhizimusi. Amai Jumaina Sadiki, avo vekupakistani vanoshanda neInstitute of Peace, vakataurawo nezvematambudziko akatarisana nevanhukadzi vekupakistani. Musangano uyu wakanga wakarongwa nesangano reCenter for International Private Enterprise pasi pedingindira rinoti Confronting Gender-Based Violence, Empowerment Through Economic Opportunity. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Mutungamiri Ngomo.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Kambani inodhinda mabhuku iri muHarare yeWeaver Press yakaburitsa bhuku rinotsanangura matambudziko akasangana nevagari vekwachiyadzwa zvitevera kuwanikwa nekutanga kucherwa kwemangoda munzvimbo iyi makore gumi apfuura. Mutoreri wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Bhuku iri iro rinonzi Faces of Power rakanyorwa nevanyori vakasiyana siyana, rinotsinira zvaigarotaurwa nevanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevagari venzvimbo iyi kuti kodzero dzavo dzakatyorwa zvakanyanya nehurumende pamwe nemakambani aichera mangoda. Rinotiwo mangoda aya haana batsiro yaakaunza munzvimbo iyi. Vachitaura pakuparurwa kwebhuku iri vaimbotungamira svondo yeAnglican Church muZimbabwe retired Bishop Sebastian Bakare vakati veruzhinji zvikuru sei vanhu vekumanikaland fanira kuverenga bhuku iri iro vakati rinovasimbisa kuti vakwanise kurwira kodzero dzavo nekuti vanofanira kubatsirikana nezvicherwa nezviwanikwa zviri munzvimbo mavo.
Vane rudo nenyika ino nezvicherwa zvatakapiwa naMwari ngavarege kugumbata mavako, ngavazvichengete, wazvirwire. Defend the resources izvo Mwari akatipa, kwete kungogara mako tichiona vanhu vachitora ndege dzichiuya tichingotarisa mudenga. Isaka aiwa vanasamanyika, simukai murwire chipo icho makapiwa naMwari chiri chenyu, asi kana machipiwa mugowanawo newamwe. Hatida vanhu vane mbayo.
Va Victor Madewe vanove murairidzi pachikoro chikuru cheMidland State University uye vakabatsirawo kunyora zvimwe zvikamu mubhuku iri vanoti chinangwa chavo pakunyora bhuku iri kudzidzisa hurumende pamwe neveruzhinji kuti vanofanirawo kuwana chouviri kubva pakucherwa nekutengeswa kwezviwanikwa zviri munzvimbo dzavanogara.
Tinoita kuti ivo nemabhuku aya nekurava nezvatichivaitira nezvatimbichinda maareas mo tichiita as consultants tinenge chiitira kuti vave vanhu vanove aware of the needs that they need zvinhu zvavafanga vachiwana kana maini chingavyavo pane kuti vanongouya zvinhu zvotogwa voenda kusara vasina chavanacho.
Vamwewo vakabatsira pakunyora bhuku iri vatina Shinyamunda vanoti pane zvizhinji zvainyorwa nekutaurwa pamusoro pezvaitika kwachiyadzwa nekudaro vakaona zvakakodzera kubatanidza zvese izvi ndokuburitsa bhuku iri rinonzi Facets of Power. Vanyamunda vanoti bhuku iri rinopa nhoroondo yezvese zvakaitika kwachiyadzwa pamwe nedzidziso yekuti zvinhu zvingadai zvakafambiswa sei kubvira pakawanikwa mangoda kwachiyadzwa.
Inobva from my issues ekuti kudiscover kwemadiamonds kwakaita impact yakadii pamacommunities ari mumarange imomo igozotarisa kuti zvinhu zvakafanana nekupinda kwakaita magweja hurumende ichizviziya zvakabetsera sei macommunities iwayo. Hurumende inozoburitsa magweja younza macompanies kuti atange kuita mine mumaareas iwayo and what is the impact of all of that right up to the current stage and the issues which of course even the government is beginning to acknowledge twane zvinhu zvaifanonge zvakaitwa zvakanaka.
Zvakanyorwa mubhuku iri zvinoenderana nezviri kutaurwa nevanhu vekwachiyadzwa avo vakabviswa munzvimbo iyi vakaendeswa kunogara kuAda Transau apo pakatanga kucherwa mangoda zviri pamutemo munzvimbo iyi. Munguva pfupi yapfuura vanhu ava vakaudza nhengo dzeparamende dzaishanya munzvimbo iyi kuti pachinambo chekuunza mafaro nerugare kuwanikwa kwemangoda kwakatounza nhamo munzvimbo iyi. Amai Aleta Mbijo mugari wekwamarange uye vanoti tariro yavo yave kuti vaizobatsirikana zvikuru tevera kuwanikwa kwemangoda munzvimbo iyi asi kusvika pari zvino havana chavati wawana.
Hatina nhaka yatakaona kubva zvichitanga munzvimbo yemachiyadzwa umomo kusvikira pazuva rinoti nhasi. Nanhasi vana vedu vanotonetseka, nesu tinonetseka, asi ndiyo nhaka yatanga tidei tagona kugoverwa nhaka iyo. Hapana chatakawana kusvikira pazuva rinoti nhasi. Kana vakasumudzwa mukati menzvimbo idzodzo tichiti pamwe pachaoneka rubatsiro rwekuti tirarame.
VaGodwin nemasasi vanotiwo kuuya kwakaita makambani aichera mangoda munzvimbo mavo kwaive kusina kujeka kubva pakutanga uye hazvivashamise kuti sei pasina kana chaakabvisa mukusimudzira nzvimbo nevagari vayo. Kunyange hazvo makambani aichera mangoda munzvimbo iyi aisungirwa kubvisa mari yekusimudzira nzvimbo iyi nekugadzirisa migwagwa, kuvaka zvikoro nemakirinika, izvi hazvina kuitika kusvika pari zvino uye hurumende yakatomisa makambani aya basa ichiti iyo ndiyo yave kuzochera mangoda aya pachayo ichishandisa kambani yayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 11605 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Kuburitswa kwemashoko zvakasununguka kuri kuramba kuchimbunyikidzwa muTurkey. Nguva pfupi ichangopfuura, mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira reKamhetri vaKandanda pamwe nemumiriri webepanhau iri muAnkara vaAdem Gao vakakandwa mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekuburitsa zvakavandika zvehurumende.
Mutauriri webazi rinoona nezvekunze kweAmerica vaJohn Kirby vakaratidza kushushikana nemutongo uyu vakakurudzira vakuru vakuru muTurkey kutsigira kuburitswa kwemashoko pasina kumbunyikidzwa. Sangano rakazvimirira muTurkey rinoona nezvekushanda kwemasangano enhau akazvimirira rinoti mumwedzi mitatu yekutanga kwa 2016 vatori venhau zana nemakumanomwe nevana vakadzingwa kana kumanikidzwa kusiya basa uye vatori venhau makumi maviri nevasere pamwe nemasangano enhau gumi vari muusungwa.
VaKebe vanoti vanokurudzira Turkey kuti iremekedze bumbiro rayo pamwe nezviga zvinochengetedza kodzero utongo wejechetere kuburitswa kwemashoko kwakasununguka vachiti zviga izvi ndizvo musimboti weutongi wejechetere. Mashoko aya anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pazvinhu zviri kuitika muTurkey.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chenhabvu cheDynamos chiri kutanga upenyu hutsva chisina murayiridzi wacho Paolo George Silva, uyo akadzingwa basa neZuro chichitarisira kuti kutanga upenyu hutsva uku chichange chichiita chiri chihwiriri. Mutoro wedu wenhau dzemitambo, Michael Kariati, anotipa nyaya inotevera.
Asi Dynamos inogona kuwira mumoto nesvondo apo iri kusangana nechiri kubhebha cheFC Platinum. Icho chati chamborohwa kubvira mitambo yemwaka uno yatadza musi wa5 kubhumbi. Dimbare nekugona kunenge kudada zviri kupinda munhandare zvekare zvine nhoroondo yakasiyana siyana. FC Platinum haisati yambokundwa mumutambo weligi kwegore rese. Panguva iyo Dynamos iri kutambura zvekuchikwata chine mukurumbira ichi chine mapoint mashanu chete kubva mumitambo mishanu. Pamusoro pezvo, Dynamos ine murayiridzi mutsva Lloyd Mutasa mushure mekudzingwa basa kwaSilva neZuro. Panguva iyo kugona kunenge kudada yave nemakore matatu ine murayiridzi mumwe chete Norman Mapeza. Asi sachigaro vatsigiri vedhimbare veDynamos Supporters Association vaChristopher Mandija vanoti vari kutarisira zviri nani kubva kuna Mutasa sezvo vanga vasingafare nematambiro anga achiita chikwata chavo apo chairayiridzwa naSilva.
Nokuuya kwana tikwaita his coach tinotarisira kuti is going to change the face of Dynamos. Toonawo kuti takuonawo zvinhu zvakasiyana nezvatanga tichiona.
Muongorori wezvemitambo vaIvan Zwere vayambira FC Platinum vachiti ivo kakawanda kacho zvikwata zvinenge zvine varayiridzi vatsva zvinowanzotanga nekukunda, vachiti ivo semaonero avo Dimbare iri kukunda nekutora mapoints matatu.
Sevanhu vanacoach Munyuwani, Dynamos inenge ine ingangohwina.
Asi mumwe muteveri wenhabvu vaDouglas Pemhiwa vanoti FC Platinum iri pamberi mberi peDynamos vacharisira mawaredziro avari kuita mutambo pamwe nemarovero avari kuita zvikwata zvavari kutamba nazvo.
FC Platinum ndo timu yandingati inini munoZimbabwe vari zvino zviri kutamba bhora rakanaka chaizvo, iri kutamba bhora iri kuwaridza.
Asi munhu angangoomerwa nemutambo uyu zvikuru ndiMutasa, uyo ari kutarisira kuti akunde kuti apihwe basa rakasiyiwa naSilva iro akafanobata kwenguva pfupi. Zvakamira zvakadai, chikwata chiri pamusoro petafura cheCape United chakananga kuBulawayo uko chiri kusangana neHawkmine iyo iri kurayiridzwa naKelvin Kaindu. Magreen Machine haasati akundwa gore rino, asi mutevedzeri wemurayiridzi wechikwata ichifunga icho Stawo Kwashi anoti mwaka uchiri muchena zvekuti vari kungovimba kuti zvinhu zvinoramba zvakadai kuti vatorewo mukombe. Highlanders iyo iri pachinhano chechitatu yakananga kuSelu Baobab Stadium uko iri kusangana neNgezi Platinum Stars. Harare City ine Cholocho Pirates muRufaro Stadium. Panguva imwe cheteyo Border Strikers iri kutarisira mapoints ayo ekutanga apo iri kubandana neHwange. Zvikwata zviviri izvi zviri kutatarika zvikuru mukasolaga Premier Soccer League. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa uori unonzi watekeshera nenyika yose.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai matext message paWhatsApp number inoti 001 202 465 0318.
Sezongo yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare.
Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vava kudaidza vose vakaburitsa mari kunze kwenyika kuti vatsanangure kuti zvakafamba sei.
Vagari vekuchitungwiza vanosungwa nemapurisa pamwe nekukuvara pamusangano wavanga vachida kuita navakasukuwere.
Mamwe madzimai 21 votarisirwa kusvika munyika vachibva kuKuwait uko vaioneswa chitsvuku. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Jonga naMavelas Mhlanganya uye munhau dzechirungu.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, May 13th, 2016. Thank you for joining us live from Washington. This is Jonga Kandemiri.
And I'm Marvelous Mklanga Nyahuye.
Here are our top stories this evening.
Illegal foreign currency dealers say proposed bond notes are likely to boost their shady business.
Some of the dealers told Studio 7 that they are likely to take advantage of local people's discontent over the bond notes to make maximum profits from selling and buying the United States dollar.
Zimbabwe's central bank governor says Zimbabwe is being used by some companies as a hunting ground for the United States dollar.
You know what? What makes me disappointed, depressing, is that everyone is making money from this country, but the one doesn't want to keep the money in this country. You want to take it away. So Zimbabwe is being used as a barrier to change the economy.
A Zimbabwean gender activist says the country's ailing economy is complicating the fight against domestic violence.
What this economic problem does is people put the hatred amongst themselves and they suffer.
Residents of Shtungwiza clash with police.
And will boxing champion Charles Manyuchi feature in any fight in Zimbabwe?
These stories and much more coming up. Stay tuned.
Some illegal foreign currency dealers in Mashingo City say the proposed introduction of bond notes within the next 2 months is likely to boost their black market activities that were almost crippling the adoption of multiple currencies following the dumping of the worthless Zimbabwean dollar in 2009. Our reporter Gandri Maramba has more details.
Some of the dealers told Studio 7 that they are likely to take advantage of local people's discontent over the bond notes to make maximum profits from selling and buying the United States dollar, which may almost vanish from banks after the introduction of the coupons. Andrew Gumisai, who operates along Robert Mugabe Street in the city, said he was happy because the bond notes could be similar to the defunct Zimbabwe dollar, as they are likely to stimulate the black market exchange rate. The forex dealers have been struggling to make ends meet as Zimbabweans were accessing multiple currencies at local banks until recently, when some of them almost ran out of the United States dollar. Some of the foreign currency dealers made a fortune before the adoption of multiple currencies. Black market dealer Albert Hashu said the bond notes will mean that people who want to travel to other countries to import goods will have no choice but to get foreign currency from them.
We are waiting to look forward to see the wonderful new days which are yet to come. We welcome the introduction of bond notes. To us, it's a good move since we have not been recognized now, because you see, everyone was now using forex, so it was difficult for us to get money through the foreign currency exchange deals. So now, if the bond notes are introduced, automatically we will make a lot of money. This I can promise you, because everyone will be coming to us in need of the much needed foreign currency, especially in terms of US dollar and rands. Even if you go to the flea market there, those guys cannot go and purchase their commodities using the bond notes, so they will always come back to us. And I don't think the 1-to-1 rate which they are saying will even be able to survive, because we'll be selling money. That's what I can say.
Tofane Tobo, another forex dealer operating at Chicken Inn Food Court in the city, conceded, adding that they are eagerly waiting for the bond notes.
For us, we think it's an opportunity to make money like we used to do during the 2008 era. And it's a blessing in disguise for us. Why? Because even if bond notes may not be used as a legal tender, as the current Zimbabwean dollar, just like the Zimbabwean dollar, but people still come to us when they want to buy things outside the country with their bond notes, and we change money for them. And also at the banks, there are cash shortages. So still the good old days will come back to us.
Central Bank Governor Mr. John Mangujia says the bond notes are designed to promote exports in a nation facing serious economic problems. Reporting for Studio 7 in Mashingo, this is Gandhi Maramba.
Meanwhile, Zimbabwe Central Bank governor says Zimbabwe is being used by some companies as a hunting ground for the United States dollar. John Mangunjika says Zimbabweans implicated in the Panama Papers scandal, in which some business executives have been stashing funds in offshore accounts, would soon be asked to account for their money in those accounts. He tells Studio 7 they will only pardon those involved if Zimbabwe will benefit from such moves.
I want Zimbabweans to continue engaging. Since we have agreed that the export incentive scheme is important, we are saying, how do we reward the exporters? What we are saying is there's nothing also, that we are not going to draw down from this facility and put the money straight into the account as US dollars. We know what is happening to it. You saw, you guys, you are the ones who arrested the Panama Papers. You see what is happening? So you want to lose value from a facility.
And talking about those Panama Papers, Dr. Mangujika, what is happening? Are there any investigations that are currently underway? What is the way forward?
The way forward is very simple. Where we believe that there was externalization and it was illegal, definitely there will be some investigations. Where we believe that it was externalization, it was going to be illegal. It means such one we just also advise what become an issue of morality, whether it was morally good to take money from an economy that is going through this period of time, or whether are you not fast-tracking the withdrawal of funds from the NOSO account. Because, you know, it doesn't make sense. Yes, people now say that, I know we are taking time to do the transfer. Yet other people are taking the money out of the country for not productive issues. So people need to also to think that which money are we using? These are money from the exporters of tobacco and gold who is being abused. So it's an abuse. So those are the way it's not illegal. But the realization, we're still going to discuss with the people. We still call them for a cup of tea so that we also know their motives.
There are some who are saying maybe you should pardon them if they agree to bring back whatever they've externalized. Is this something that will be on the table?
Yes, we've said many times when I joined this bank that they were there. We said long back that let's play ball as Zimbabweans. This is our country. And let's not remove resources from this country because it won't grow. You know what? What makes me disappointed, the blessing, is that everyone is making money from this country, but the one doesn't want to keep his money in this country. He won't take it away. So Zimbabwe is used as a barrier to change the economy. Where people bring their products, maybe whichever currency they do, and they take the money out of the country as the US dollars. So we are fishing ground for US dollars. You know, it's I'm deeply concerned about that behavior. So we need, yes, if the money is there, if they bring us the money back, yes, we'll be so heavy because, you know, it will liquefy the economy. And we just tell them that, you know, guys, we don't want to do it. They should have also that humane, to know that what they're doing. It's not so good. These are things that we should spend more time on, as opposed to say that, why are you trying to help exporters? I think we are spending more time on things that I don't believe to be very material. We need to say, how do we move going forward?
That was John Mangunjika speaking with Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Twenty people were arrested in Chitungwiza today when some residents and dismissed council workers who wanted to hold a meeting with local government minister Xavier Kasukwere clashed with police. Chitungwiza Residents Trust Chairperson Marvelous Kumalo says Kasukwere was expected to visit Chitungwiza to discuss with councillors an internal audit report, which is said to have unearthed rampant corruption in the allocation of stands. The audit allegedly implicated some top council officials. Kumalo tells Studio 7 those arrested are detained at St. Mary's Police Station, but we could not ascertain whether they were still in custody at the time of going on air.
The residents of Chitungwiza and some of the employees, of the former employees of Chitungwiza municipality that were dismissed last year without, unfortunately, receiving their full benefits and salaries, thronged the Chitungwiza municipality head office today, awaiting for the minister to address them. But unfortunately, before the minister came and before the residents and the former employees heard that the minister was no longer able to come, anti-riot police arrived at the scene and started instructing the gathered residents and former employees of council to disperse. But the residents and the employees could not get the instructions from the police before getting way forward from their respective leadership. So this ended up causing some form of disturbances where we then had 20 of those who had gathered being arrested.
Had the minister asked to meet with you today?
Yeah, we had it yesterday. I think preparations were being made within the town yesterday for his planned visit today. And it actually came out in the newspapers today that the minister was scheduled to visit Chitungwiza municipality.
That was Marvelous Kumalo, Chitungwiza Residence Trust chairperson, speaking with Studio 7 from Chitungwiza. Police spokesperson Assistant Commissioner Cherry Charamba was not reachable for comment as she was not responding to Studio 7 calls. The campaign against gender-based violence in Zimbabwe has faced numerous obstacles in the past, but there is a new and even more serious challenge, the failing economy. VOA reporter Ntungamili Nkomo has more.
Civil society organizations and the government have tried over the years to eradicate domestic violence with little notable success. And now the obtaining economic challenges are complicating the campaign. According to activist Nyari Masha Mombe, executive director of Tege Life International and a fellow at the National Endowment for Democracy, speaking at a domestic violence seminar convened by the Center for International Private Enterprise here in Washington, D.C. yesterday, Ms. Mashaya Mombe said there was a symbiotic relationship between gender violence and the economy. And in the case of Zimbabwe, the poor state of the economy means that most women are vulnerable.
What this economic problem does is people put the hatred amongst themselves and they suffer instead of actually holding the government and the people that are responsible and are supposed to be actually responsible for this meltdown accountable.
Mashaya Mombe said the starting point in fighting gender violence should be the improvement of the economy and the empowerment of women and the girl child.
It begins when we invest in young people as well, because it's important for us to empower the young people with the rights and the knowledge of the civic engagement, civic rights.
Speaking at the same event, U.S. State Department Coordinator for the Western Hemisphere, Susan May, agreed with Mashaya Mombe that many women find themselves at the mercy of men because they lack economic independence. She recalled how she, working with the U.S. Department, engaged women in Papua New Guinea and empowered them to improve their lives.
We brought in women at least once a quarter from the United States to Papua New Guinea to do a week or two, depending what we could get, of workshops on focus on economic empowerment. So they would do training on, you know, basic financial literacy, how to start and grow a business, how to use social media to market your business, all of those kinds of things.
Another panelist, Jumaine Sadiki of the Institute of Peace, talked about the challenges faced by women in Pakistan. For Studio 7 in Washington, I'm Ntungamili Nkomo.
In a related development, 21 women and girls who were allegedly abused in Kuwait after they were trafficked to that country by employment agents and later forced to perform menial jobs have arrived in Harare after getting air tickets from the Young Women's Christian Association International, led by Nyaradzai Gumbonjanda. The chairman of the Portfolio Committee on Parliamentary Affairs and ZANU-PF lawmaker Kindness Paraza says the women and girls are part of a group of more than 200 women that are believed to have been trafficked to Kuwait on the guise of getting greener pastures. Some of them were forced to become commercial sex workers. Paraza tells Studio 7 some government officials, medical experts and non-profit organizations were at the airport to welcome the women and girls.
We've organized a similar welcome party like the one which we held the last time. A couple of ministers are going to be there, especially the Minister of Foreign Affairs and officials from the Ministry of Labour, Social Welfare, and the Deputy Minister is going to be there because the Minister is away with the President in Gutu. But we expect, as usual, medical personnel are also going to be in attendance, and also the security sector, for them to have some kind of a debrief from the women to tell them what has been happening to them.
And also, we understand that there's been a mix-up on the issue of who secured the tickets for these young girls and women to come back to Zimbabwe this time around. Can you just update us on that?
Yes, we are so grateful this time around to the Young Women Christian Association, which is led by Nyaradai Kumbonjanda, who is a Zimbabwean based in the diaspora. And through her association and the others like yourself there as the media, you managed to arrange the tickets for the 21 who are coming today. And also, there are three tickets also in all, there were 25 tickets. So the three tickets remaining, we are going to assist others who are still coming in.
That was lawmaker Kindness Paradza. In Harare, some of the women and girls arrived in the country 2 weeks ago. Meanwhile, the head of the Young Women's Christian Association International, Nyaradzai Kumbonjanda, says she was inspired to help source the tickets for the women and girls in Kuwait after hearing the story here on Studio 7.
I'm pleased that the Young Women's Christian Association is an organization that is in Zimbabwe, that we decided that as women of Zimbabwe, as women in the world, we need to stand together. We need to support the efforts of other Zimbabwean women and the efforts of our government to address the issue of human trafficking. But to be practical about it, we felt it was not enough for us to just continue to raise awareness. Awareness is important, it's critical, but it is not sufficient unless we can prevent and unless all the girls who are trafficked are able to come back home. This is what drove me, and also that as a Zimbabwean woman myself and as a mother of a young girl and also in my mandate as the African Union Goodwill Ambassador, I felt that it was critical that I stand up and be able to find some practical solutions and work together with others in making this possible.
What inspired you to make that move? Plenty of people read such touching stories, but they never get moved. What inspired you?
What inspired me essentially was an appeal that I saw on GoFundMe, an appeal that said, can you just, anybody out there, give your $5, give your $10, let's raise a ticket for one girl. And I felt, yes, actually we can manage to do this. We can manage to eat a little bit less. We can manage to save a little bit. We can manage to ask our friends. And then I was also inspired by the consistent media work that was happening, a significant work, including by yourself, including by His Voice of America, and also yourself as an individual. And that consistency, I felt that we needed to respond. I was also feeling that our embassy in Kuwait needs recognition.
That was Nyaradzai Kumbonjanda, head of the Young Women's Christian Association International, speaking with Studio 7 from Geneva, Switzerland.
Coming up,
don't miss our youth show, Time to Engage, in which we're featuring a member of Buy Zimbabwe.
And handlers of boxer Charles Manyuchi looking for sponsors of a local match featuring a Zimbabwean-born champion.
Stay tuned.
But first, a look at regional and international news.
Brazil's interim president, Michel Temer, begins his new administration today as hundreds of supporters of his beleaguered predecessor continue street demonstrations and regional leaders denounce the Senate's vote for an impeachment trial as a literal coup.
Thousands of South African miners were given the green light today by their High Court to pursue a multi-million dollar class action lawsuit against mining companies for respiratory illnesses contracted at work.
And family and friends are mourning the death of the world's oldest person who passed away yesterday night in Brooklyn, New York. Susanna Mushat Jones died at the Senior Citizens Home where she lived at the age of 116, said Robert Young of the research group which maintains a database of the world's longest living people.
Hello, Zimbabwe. This is Chione Sojani on Time to Engage. Today we have a very special guest, Chief Economist Kipson Gundani. for Buy Zimbabwe. Hi, Kipson.
Hi, Chiwaniso.
As the chief economist, what are your views right now concerning the introduction of the bond notes?
We're a country that is experiencing a lot of cash shortages as a result of the high import burden and also as a result of what we can term illicit financial access.
We have all these young people who are enterprising and starting their businesses. What then is the impact of these bond notes in terms of businesses?
The immediate impact of the bond notes is that it will help ease the liquidity issues that are affecting Zimbabwe right now. Because as you see, over the past month or week, they have been seeing queues at the bank, queuing for cash, so there were cash shortages. And so what the bond note does, because they can only circulate within Zimbabwe, they will limit from the economy. But what I see happening is that this war issue was poorly communicated, and it has caused what I can call a bank run, or it has aroused a mistrust among the young people and the transacting public.
What can you tell us in terms of the equivalence of the bond to the US dollar?
These bond notes are backed by $200 million facility provided by the Africa Economic Bank. So because of that backing, you find that they'll be able to maintain a 1-to-1 value. Is one thing which you need to appreciate is that bond notes are not a currency per se, but they're a representation of value. They're a token of value.
How do we liquidate the bonds when right now there is no money circulating in the economy?
The Zimbabwean economy, as it is right now, requires $220 million in actual cash for it to sustain itself. We are a very small country with a deposit base of about 4 to 5 billion, and with the $220 million, according to official statistics available now, we should be able to sustain and liquidify the economy.
How can the youth transition into this era that they are going into of bond notes?
Unfortunately, the Zimbabwean youth are the hardest to hit by the economic balance, and they are disempowered. They are in the sense that they have limited access, meaningful resources to emancipate themselves. Economy is thriving confidence, and this is a call, particularly to the authorities that govern the Zimbabwean economy.
Thank you, Hugh. And that was Kipson Gundani, chief economist of Buy Zimbabwe, and I am Chione Sujani, your host for Time to Engage.
Thank you so much, Chioniso.
And in sports news, Zambian handlers of Charles Manucci are keen to stage the World Boxing Council's welterweight silver belt title holder next fight in Zimbabwe, on condition that there is a sponsor for the match. Our reporter Michael Cariati gives us the story.
The 9th-ranked World Boxing Council welterweight boxer has never fought in his homeland since turning professional in 2009 and has instead fought all his home bouts in neighboring Zambia under Oriental Boxing Promotions. However, the boxer's Zambian manager and promoter Christopher Maluna has revealed that they've approached the Zimbabwean authorities to have the World Boxing Council silver belt title holder defend his world championship in Zimbabwe.
He has won the WBC silver now. We are trying to defend it, and I feel that it is very important. I raised issues with the Honorable Minister that we have to work together to make sure that Manucci defends the title here in Zimbabwe.
Manucci has a 5-year contract to fight in Zambia, and Maluna says the Minister of Sport and Recreation, Makosi Ntlongwane, has received with enthusiasm the offer for the boxer to fight in Zimbabwe for the first time.
The minister is willing to make sure that that is done.
However, Maluna says the fight will only be on condition that Zimbabwe raises the close to $150,000, or else this bout will not take place in the country after all. But renowned boxing promoter Stalin Mau Mau believes such a fight will remain a dream to Zimbabwe due to the current harsh economic environment in the country. He says boxing is almost viewed as a charity venture in Zimbabwe.
It is the economy, right, which does not attract charity, you know, contributions. You're not going to be easily charitable when the economy is melting down. So really, when the economy rises or is raised from its slumber, definitely you'll find that we will continue pouring our resources into the promotion of boxing.
For the past 10 years, Zimbabwe has failed to host an international boxing fight, while local tournaments have also disappeared due to the economic situation. The chairman of the Zimbabwe Boxing Board of Control, Paul Nenjerama, could not be reached for comment. Maluna says a number of boxing managers have been knocking on their door with the view of challenging Manucci for his newly won crown, but they are not rushing into any deals.
Automatically, big promoters are coming on board to try and challenge our boxer. That is one of the things, but we have to be very conscious and careful, because you can rush the boy into before he's prepared, and you end up losing even what you're supposed to be reaping.
Manucci is supposed to make his first mandatory title defense after 3 months. The Mashingo-born boxer found himself ninth in the world after he outclassed Russia's Dmitry Mikhalenko to win the World Boxing Council welterweight silver title belt, left vacant by Britain's Amir Khan. Manucci himself has paid tribute to his Zambian handlers, saying they did everything they could to ensure that he won the silver medal, which has put him close to a crack at the WBC gold title.
The preparation was so good. Was the manager, the trainer, they took me 2 months in the camp, and I was ready for the fight. We win as a team. Oriental Quarries Boxing Promotion, we are the best.
Before his fight against Mikhalenko, Manucci was 14th on the WBC World Rankings. In soccer news, Dynamos will begin their new life without coach George Silva, who was sacked yesterday with a tough assignment against unbeaten FC Platinum at Rufaro Stadium on Sunday. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
A song from Ilanga coming to you from Studio 7.
Now to recap on today's top stories.
Illegal foreign currency dealers say proposed bond notes are likely to boost their shaded business.
Zimbabwe's central bank governor says Zimbabwe is being used by some companies as a hunting ground for the United States dollar.
And remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. today, when our hosts, Blessing Zulu and Gibbs Dube, will be talking with listeners and experts about corruption in Zimbabwe, which is said to be devastating the public and private sectors.
That's our broadcast this evening.
Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Ntungameli Nkomo. This is Jonga Kandemiri.
And our marvelous Mplanga Nyahuye, wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Jonga lo mavela silichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
That's utter rubbish and nonsense. I can't stop people from
yekubheda lokho ngeke ngabavimba abantu ukukhuluma abakufunayo. Ingakutsho yikuba ngizaba ngile minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73 years ngenyanga kamfufona lomnyaka.
Osaphethe isikhundla sokuba ngumeya weHarare umnumzana Chris Mbanga uthi bayazibhedela labo abathi usexotshiwe kubandla le-MDCT.
Omama labo bayabe sebejwayele ukuthi obaba kumele belethe imali, so ma kungasayenzakalanga khonokho omama labo bagcina bengasakwanisi ukuhlonipha obaba.
Ukonakala komnotho weZimbabwe sokuphazamise kakhulu umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kwezemidlalo silempumela yomdlalo wenguqu obuphakathi kweqembu lechikenini leTriangle. Lizezwa njalo kubana iminjani imidlalo yangempela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulo msakazo. Osaphethe isikhundla sokuba ngumeya weHarare umnumzana Chris Mbanga uthi badlala amadlwane abantu abahamba besithi usexotshiwe kubandla lakhe ele-MDCT. Kubika uMavis Gama.
Ukhansela Mbanga utsho lokhu ngemva komkhosi wokunikeza imivuzo izikolo eziqhube kuhle kumkhankaso wemfundiso ngokuvimba umkhuhlane woqhuqho owe-anti-malaria campaign owenzelwe e-townhouse. Lumbiko uza ngemva kokuba abesigaba seHarare ku-MDCT bebikwa becele ukuba axotshwe ebandleni esethesa umlando ukuba ngunxa zonke esesebenzelana lomphathintambo wezokuthuthukiswa kwezabelo umnumzana Sevia Kasukwere ngoba ebikwa esethenjiswe isikhundla sikamgcini sihlalo we-commission ekhangelelwe ukuqhuba umsebenzi kamasipala weHarare. Kodwa ukulandule lokho umbanga ethi kuyinkulumo yabantu nje abalezifiso zabo phezu kwakhe kungekho okuza kwenzakala kuye.
That's utter rubbish and nonsense. I can't stop people from
yekubheda lokho ngeke ngabavimba abantu ukukhuluma abakufunayo. Ingakutsho yikuba ngizaba ngile minyaka engamashumi ayisikhombisa lantathu 73 years ngenyanga kamfufona lomnyaka. Ikhaya lami lagcina undaba zizombusazo kuyolona leli bandla le-MDCT. Angiyindawo vele.
Wathakazi lutho ngalokho okubikwa kwethulwe emhlanganweni wenkokheli ye-MDCT owenziwe ngolwesine lapho kuphume inkuthazo le yokuthi axotshwe lanxa engazange akulandule ukuba kwenzakele.
No, no, nothing like that. Hatshi,
akukho into enjalo. Kangiyikupha umbono wami kulolu daba kulesi sibanga. Lolu ludaba lomdini. Kungeke kwakhulunywa ngalo khathesi. Yebo, kulobunzima lapha nalaphaya, kodwa nanku lokhu engikhona.
Bezikhona iziphathamandla zenkampani yeMara Holdings eyiyo eqoqe lumkhankaso ezikolo zeprimary zikamunicipala weHarare ezilijumi emkhosini obusetownhouse wokunikeza izifundi eziphatheke kumncintiswano wokucomba uMr. Doom. Lumkhankaso uqhutshwe kusukela ngolwezi nyakenye waphela ngombimbitho. Omunye wabaqondisi benkampani yeMara Holdings etholakala kwele South Africa, eZambia leZimbabwe, uNkosazana Zanele Mutau, uchasisa ukuba kungani bekhethe ukusebenza labantwana abancane.
Sijabula kakhulu nge-response. Besicabanga ukuthi sizokhona one ukuthola abantu ama-winners i-10 from the program. But because of your response and the way that abantana bayaba responda ngayo to the program and to all the educational activations that sizenze esikolweni, faneke sikhuphule involvement, sikhuphule the rewards because of the response. So from 10 we went to 30 winners.
Lumncintiswano bewule mivuzo ehlukeneyo okubalisa owenkulungwane yamadola $1,000 Otetwe ngabeTafara 5 Primary School. Abaqhube lumkhankaso bathi bakhangelele ukwengezelela inani lezikolo ezizophatheka kiwo ohlose ukufundisa abantwana besesebancinyane okuphezulu komkhuhlane woqhuqho we-anti-malaria campaign ngaphansi kwendikimba ethi Catch Them Young. Umkhuhlane woqhuqho ubikwa ungenye yemikhuhlane esiqeda abantu emazweni angezansi kwezwekazi le-Africa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukonakala komnotho weZimbabwe sokuphazamise kakhulu umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini kanye labantwana. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli wenhlanganiso ekhankasela amalungelo abesifazana labantwana iTheke Life International, uNkosazana Nyari Mashamombe, ekhuluma khonapha eWashington DC izolo. UMashamombe ubekhuluma emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yeCenter for International Private Enterprise ngenjongo yokuhlaziya ubudlelwano obukhona phakathi kokudilika komnotho lokuhlukuluzwa kwabesifazana. UMashamombe uthe kulula kakhulu ukuthi kube lokuxabana phakathi kukababa lomama endlini nxa imali ingatholakali njengokwenzakala eZimbabwe okwamanje.
Omama labo bayebesebejwayele ukuthi obaba kumele belethe imali. So ma kungasayenzakalanga khonokho, omama labo bagcina bengasakwanisi ukuhlonipha obaba.
Wengeze wathi kuyadingakala ukuthi uhulumende akhulumisane loZulu kudingwa indlela zokuvuselela umnotho.
Kumele abantu befunde khonokho lako ukuthi ukukhuluma lohulumende, layo uhulumende etshela abantu bebone layo ukuthi umumo waphandle uphatha njani imuli, uphatha njani abantwana, uphatha njani omama.
UMashamombe uqhuba izifundo zakhe kunhlanganiso ye-National Endowment for Democracy khonapha eWashington DC. Omunye wabakhulume emhlanganweni lo ngunkosikazi Susan May, yena osebenzela ugatsha olubona ngokudlelana kwemelika lamanye amazwe. Unkosikazi May uvumelane loMashamombe ukuthi kulesidingo sokulungisisa ezenotho yiloba ikuliphi ilizwe ukuze bakhone ukuzimela njalo bazivikele nxa bethe bahlangana lokuhlukuluzwa ngomkabo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikliniki yenathisa eMatopo isileminyaka edlula emibili ingelamandla kagetsi ngenxa yokuwa kwezigodo ezithwala intambo zamagetsi kanye lomtshina ofileyo. Lokhu kuvele ngesikhathi iqula likamphathi ntambo wezempilakahle umnumzana David Barire Nyatwa lomqondisi wenhlanganiso ye-European Union umnumzana Philippe Van Dam besethekelela likliniki. Kubika unompumelelo moyo.
Umsekelo womphathintambo wezempilakahle umnumzana Aldrin Musiwa uveze ukudana ngobunzima okubhekane nezigulane kunye labomongi eklinika yenathisa esemangweni weMatopo ngezansi yemandebeleni ethi bazathatha amanyathela ukuze amandla kagetsi abe khona ngoba isizathu sokuswela ugetsi singasikhulu kakhulu.
Kathesi kobulawayo kukhulumela abantu bezesa basifakela amagetsi kho sibonele konke kukhona sibona ukuthi abakhonekthe amagetsi.
Usenator Rose Mpofu olilunga ledale lesenethi lesifazane uthi kubuhlungu ukuba abongi lezigulane baswele amandla kagetsi okwesikhathi eside.
Umongikazi ngazikhangela abaqela impilo yabantu bonke angeke wabelethisa ngethendlela. Siyakwazi ukuthi nxa ubelethisa umuntu umama ngethendlela umntwana uyapha affected ngokuhiyela omunye umoya womntwana wamakhendlela.
Unkosikazi Nokuthula Ncube oyisakhamuzi salindawo ubike ukuba ukusilela kwamandla kagetsi ubabisela emuva njalo kwenza omama abazobeletha bahlehlele emuva ukuya esibhedlela bacine bekhululekela emakhaya.
Usibuyisela emuva ngoba omama babe sebesesaba ukuthi babuye eklinikhi bezobeletha ngoba kumele bebuye bephethe amakhandlela. Imali iluhlupho, iyahlupha, so kabazuzi bese besithi ngcono ukubelethela ekhaya ngoba ungahamba eklinikhi kuyathiwa buya le khandlela, buya lo mejisi. Lokhwana kuyehlisa ukubelethela ema-clinics kakhulu, bese sithi ngaye siyazuza ugetsi ukwenzela ukuthi bonke sibaphushe bazobelethela ngabo ema-clinics. Nxa sibelethisele emakhaya ziningi inhlupho, kungaba lokufa, kungaba lokubhlida kakhulu.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Felida Dube ubike ukuba uhamba umango odlula amakhilomitha alitshumi lane njalo ukusilela kwamandla kagetsi kwenza omama babelethe nzima emnyameni uma bengalethanga amakhandlela.
Okunye kuyabula umntana enqumile soma usekhasi hlothuna uzathibili kanjani
prompt esehlelelwa angisayinelisi ngiloma ngomudi kakhulu ukubani ngimhambise ethareni ukuze ayeklinika ebese kugcina sokusiba lengozi suka kuwad 23 evimba urisiklini angumudi kakhulu
ukuze
ngizethareni la.
Ukuthi umnumzana Nicodema Dube, esinye njalo isakhamuzi uthi uhamba amakhilomitha angamashumi amabili ukuza ekilinika ukuzothatha imithi kodwa ngenxa yokuswelakala kukagetsi izikhathi eziningi kayitholi ngoba eminye yemithi idinga ukulondolozwa endaweni eqandayo enjengefiliji.
Ngihlala evillageini yeVimba, ngihamba umango oyi-20 km ngisiza la. Yilo olunye uhlupho esibala esibhekana lalo ukuza ema-clinics la. Ngingathi siyabe sesikhalela ngobomobhayili basilande khona ngale kungaphungula umango.
Ukusilela kwamandla kagetsi akuhlaselanga ikilinika yenathisa kuphela. Izibhedlela ezimbalwa emaphandleni azilamandla kagetsi osokubangele ukuba abongi bangathandi ukuyasebenzela ezibhedlela zemaphandleni. Lokhu sekudale ukusilela kwabongi ezibhedlela eziningi. Ngimele iStudio 7 isenathisa eMatopo, nginguNompumelelo Moyo.
Uhlelo lwe-Live Talk namhlanje sikhangela udubo lokungethembeki elizweni i-corruption yona ebikwa idlondlobala. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sizule ngomhlaba sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Eminyakeni emibili edluleyo eleMozambiki beselitshengisa ukuthuthuka okwamagama ngemva kokuqhutshwa kokhetho lukamongameli olukhululekileyo, umnotho lawo usukhula. Kodwa lonyaka leli lizwe libikwa lisadalala ngemva kokuhlaselwa yindlala. Indawo yamavinkeli lamabhizimusi ebisakhiwa kwele Nigeria ibikwa idilikile lamhlanje, kwafa umuntu oyedwa njalo kwalimala abambalwa. Abahlengi babikwa benelise ukuthola zonke izisebenzi zikhona lanxa ezinye bezilimele. Imbangela yalingozi kayikaziwa. Ziyaphela ezakwamanye amazwe. Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Elemelika lele Russia njengabagcina isihlalo beqembu le International Syria Support Group bathi bazinikele ekusekeleni imizamo emisha yokuqeda ukulwisana okuse Syria ikakhulu eyenziwa endaweni ezivuta impi eze Aleppo, Eastern Ghouta, Latakia. Amazwe amabili ethule umbiko ekhuthaza amacela alwisanayo empini le yomdeni ukuthi achiyane lomkhuba wokuyalwisa endaweni ezihlezi abantu magaza abangahlomanga labantwana okugcina kubhidliza izakhiwo eziqakathekileyo ezinjengezibhedlela. Ele Russia lithembise ukusebenzelana leziphathamandla zele Syria ekuvimbeni izikhubeko emsebenzini wokuhlengwa kwabantu magaza endaweni ezihlaselwe kakhulu ngamacela omabili alwisanayo. Amazwe omabili aphinda akhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zenhlanganiso yemanyana wamazwe ezekhansile ebona ngezomvikela eye-United Nations Security Council Resolution 2253 ezivimba ukuphathiswa ngemali amaqembu aliswa kwele Syria akuqela iDaesh le-Al-Nusra Front. Olunye udaba olukhathazayo lubikwa kuyilolo lokuvinjwa kwencedo lokudla lokwelatshwa ukuthi lufinyelele kuzulu oludingayo ophathwe kubi yimpi le yomdeni. Kusukisela ngozibandlela walonyaka 2016 United Nations imanyenele ye-International Committee of the Red Cross le Syrian Arab Red Crescent isebenze gadalala ukuthi abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu edlula amabili 255,250 bathole uncedo lokudla lokunye kwayaphoselwa olunye ngendizamtshina ebantwini abasendaweni ezingasafikeki ngomgwaqo abangabaphose ingxenye yesigidi 472,975. Loba kunjalo kusenziwa yonke le imizamo babikwa lokhe bebaningi abantu abalokhe bedinga ukutholiswa uncedo kwele Syria. Elemelika lele Russia athi azinikele ukudinga indlela zokuqeda ufuthelana ukukhona kwele Syria kwezombusazwe okuyikho okuzakhokhelela ekuqedweni kwezinye inhlupho ezibhekane lalelo lizwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo lamhlanje, impumela yomdlalo wePremier Soccer League obuphakathi kweqembu leChicken Inn lele Triangle leminye ezadlalwa ngempela sonto silo Joseph Njanji.
Limpumela icho kuba iqembu leChicken Inn selinqotshwe kathathu kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka, njalo lesi simo asikho sihle njengoba leli qembu kuyilo eliphethe isicoco se-PSL ngemva kokunqoba kumidlalo yanyekenye. Iqembu leTriangle lihlohlelwe ngabadlali abathi Marvin Gaki kanye loSimba Makoni, ikanti leChicken Inn lihlohlelwe nguClemens Matau. Umqeqeshi ophakamise inkezo leChicken Inn nyakenye uJoey Antipas, yena oseza kuyasebenzela iqembu leyamaZulu elizweni leSouth Africa, nguye obekhwaza emzileni namhla, ikanti lo osezosala ephethe iqembu uRaman Kumbo ubebukele umdlalo endawonye lomsekeli wakhe uThulani Sibanda. Ekhuluma ngemva komdlalo umsekeli kaAntipas uPrince Matore, yena oza kuyasebenza ndawonye loAntipas eSouth Africa, uthe isimo esibhekane leqembu leChicken Inn sivele siyatholakala emdlalweni wenguqu.
It's not over, it's only a phase.
Yonke ithimu iyadliwa kuzoba right, bengalahli imbeleko ngokufela.
Umqeqeshi weqembu leTriangle uDavid Mandigora, yena utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba bedlala bengekho ngekhaya.
Siyakujabulela ukuthi iwini into yokuqala si-away, siyakujabulela khonokho.
Iqembu leTriangle likhuphule inani lemiklomelo elilayo laya kwelitshumi lanye, kuthi eleChicken Inn lemiklomelo yisikhombisa. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eluveve, iqembu leHawkmine lizadibana leCapes United. Iqembu leNkezi Platinum lizemukela eleHighlanders enkundleni eBaobab. Enkundleni eNyamunga, iqembu leZPC Caribe lizanqikelana leMutare City Rovers, kuthi eleHarare City lizadibana leCholocho enkundleni yeRufaro. Umqeqeshi weqembu leCholocho uLizwe Sweswe uthi abafana bakhe bazimisele ukunqoba kulo mdlalo njengoba benqotshiwe emdlalweni wabo wangempela viki yedluleyo.
After siluze kuKezi Platinum, abafana bethu bonke I think balungele for igame naleyo, ngoba liyana siyadlula sesikhangele esikhanyelelayo. I-revenge vele into abakhuluma ngayo, ngoba la izolo bakhulume ngayo, kodwa thina sibuye sizinuzele kakhulu ukuthi kona yiloba kuyini okuzayenzakala, sibuye sizimisele ukuthi kona lo mdlalo siwunqobe.
Kumidlalo yangesonto, iqembu leBotha Strikers lizadibana leLewangi enkundleni eMaclass. Iqembu leBulawayo City lizemukela iqembu leChapungu enkundleni eBapa Fields, ukuthi iqembu leDynamos lizadlala leqembu leFC Platinum enkundleni yeRufaro. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga chahaleza nsiye bawe ngopi goge abafana be chigenini bachayue likembule triangle etu ga one. Uwoza Friday namhla silabafana becross the sounds bona asebethu le idlalade labo lesithathu elithiwa makhala njalo
yoze kube nini mina ngihlezi ngikhala mina ngihlezi ngikhala bantu emthulweni
Leli dlalade lile ngoma eziyisithupha njalo zonke ziphekwe ngobunono obukhulu. Ikatali baliqumbaqumba kamnanjana kuthi ingungu layo bayihlakaze iphosa ukudabuka.
Uzokhulula umhlaba wakho buya baba uzokhulula ingane zakho buya baba uzokhulula umhlaba wakho
kule ethi umthandazo abafana becrossdete bakhala ngabadlwenguli lezimpi abathi zilakho ukudiliza umhlaba
buya baba uzokhulula abantu bakho buya baba uzokhulula ingane zakho
Umkhokheli waleli qembo uPromise Mkandla uthi ulobele ingoma ngomonakalo okhona emhlabeni njalo uthi sokudingakala isandla sikaNkulunkulu.
Kungoma esibili umthandazo bengikhuluma ngokuthi ngihleli ngithandazela ngicelela abantu kulokho okwenzakalayo ngoba emhlabeni siyabona ingane ziyadlungulana izinto seziziningi ezenzekayo.
Kule ethi ubokhuzwa ulalele umfokakhabo leqembu lakhe bakhala ngehlongandlebe omahlafunithi ngama esontweni.
Nanani ifemu kubahlanipha uma ukhuzwa ngabadala wina.
Iqembu leli libunjwe ngo-2011 njalo lihlabela ngolimi lwesiNdebele kanye lesiTonga. Njengomculo osacathulayo uMkandla ulesicelo kubalandeli.
Abalandeli bengifisa nje ukuthi njengoba njengomculo osakhasayo bengifisa ukuthi baqhubeke bangisupporte kulabo abangisupportayo beqhubeke belokhu besebeka isandla nakulawo ama-albhamu engizawakhipha benginikeza amandla ukuze lami ngiqhubekele phambili emculweni.
Zinzima madoda indaba efuna ukukhuluma ngazo ngoba abantwana kabasalaleli abazali heyi.
Ndilakabo ulikuzwa mu radio enyimbo yakwe ilikuti ebeneza.
Mami wangu ndila kulumba, Jehova ndila kulumba, womami ndila kulumba, Jehova watu sisiano. Mami wangu ndila kulumba, Jehova ndila kulumba, womami ndila kulumba, Jehova watu sisiano. Pona musenga otaka pona makuni otaka pona Jehova watu sisiano. Munyagenzala otaka pona musenga otaka pona makuni otaka pona Jehova watu sisiano.
ka ko ine sigode ka wamazi daga bona ibumbi mwami bachisi bugamu ine sigode ka ko ine sigode ka wamazi daga bona ebenesa 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 watu sisi ano Ebenesa 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 Mami Ebenesa Ebenesa Mami wangu tulaluma mami watu sisi ano Mwabega manje una bababa chanda zeni Tabula amataba konzi ngosi Mwabega manje una bababa chanda zeni
kabo u promise mkandla ehlabela ke kamnandi begqiba uhlelo lwethu lalamhlanje ehamba leqembu lakhe le Cross State Sounds uziqhiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili osaphethe isikhundla sokuba ngumeya weHarare umnumzana Chris Mbanga uthi uthukuthele ngembiko ethi osexojiwe kubandla le MDCT Ukonakala komnotho weZimbabwe sokuphazamise kakhulu umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini. Kwanelokho lamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo lilala.